chatiri kuziva ndechekuti vanhu veZanu PF vari kuona kuti nyaya yakaiswa kumatare yekubiwa kwemavotes inyaya yakuatemesa musoro. Saka zvavari kuzama kuita kumutsa tumwe tunyaya tusinei nezvenyaya iri mudariro. Isu seMDC hatina chipomerwa chatakaita tiri muinclusive government. Saka kana vachida kuti maministries aoditwe aonekwe kunzi pane akatora mari here kana haana, vanoita maministry ese kusanganisira ministry yezvemigodhi yawa Obed Mpofu. Kuti tizive kuti vamupofu wakakwanisa kutenga bhengi iwo vachihora $2,000 pamwedzi, asi wotenga bhengi remabhiliyoni nemabhiliyoni, mari yacho vakaiona kupi? Toda kuti tizive zvakare kuti mari yemadiamonds yaiendepi. Toda kuti tizive zvakare kuti mari dzakabva kuna naEconeti dzakaenda kupi. Saka nyaya iripo ndeyekuti kana tati isu toda kuita audit government, hatitarisi chikamu chimwe chete chegovernment, tino audita munhu wese. Asi nyaya iripo ndeyekuti sarudzo dzakabiwa. Iye psychology Mazivisa nevamwe wake ngavatitaurire kuti voter registration slips aipiwa neministry yaipa yeZanu PF aibva kupi? Saka isu tinodawo kuti vakasukuvere vatsanangure kuti mavoter registration slip aipiwa nevanhu vekuministry kwavo aibva kupi. Ivo vanga va registrar general here? Ndiyo nyaya iri mudariro pari zvino.
Pakamboitawo here kutaurwa panyaya yekunzi paongororwe mapazi?
Kwete kwete, mapazi ehurumende ano auditwa nema internal auditors. Hapana zvakamboipa zvakaonekwa kumaministry edu atairana isu seMDC. Asi nyaya iripo ndeyo kuti sarudzo dzakabiwa. Vanhu vakaba sarudzo ngavachitsanangura kuti vakaba sei. Kwete kuda kuburisa tumwe tunyaya kwekuda kuti ruzhinji rukanganwe kuti rwakabirwa. Isu hatisi kuzokanganwa, tiri kuti bhora mberi. Ndoda kuti ndibva ndataurira veruzhinji kuti imiwoye zvinhu zvataiita zvakafamba zvakanaka. Zimbabwe yanzi igo discussed nezvayo kumusangano weSADC uriko svondo rinouya, zvichireva kuti zvinhu zvedu hasa zvapera zvekubirwa kwesarudzo.
SADC yakati sarudzo dzanga dzakachena uye dzakaitwa murunyararo. Mungazoona here vachizoshanduka nekuti makwidza nyaya iyi kwavari?
SADC haina kuti sarudzo dzadzakachena. SADC yakati panga paine runyararo. Ikataura iyo kuti asi pakuti sarudzo dzadziri fair here kana dzadziri fair, hatisokwanisa kuti dzadziri fair. SADC yakaona sarudzo dzisiri fair, asi yakaona paine runyararo.